Ndinotenda zvikuru vakandemiri purezidenti vedu vaenda kuMozambique kumaputo ichokwadi ichocho. Kune nyaya yekupururudzira kupemberera kuhwina kwakaita purezidenti Nyusi neFrelimo vakahwina pamaelections akaitwa ikoko. Saka ndiko kwaenda purezidenti wedu. Munoziva kuti muregion yeSADC kudai tiri vamwe chete, tinofamba tese. Patinopururudza tinopururudza tese, patinoselebrita tinoselebrita tese, patinosvikirwa nematambudziko tinenge tiri pamwe chete.
Zvinhu zvakakosha zvakadii kukama hwenyika mbiri, Zimbabwe neMozambique?
Zvakakosha zvikuru. Ndizvo zvanhani tikuedza kutsanangurirai kuti Zimbabwe yakabatana zvikuru nenyika dzese dzeSADC, kunyanya neMozambique nevese neMozambia, vese vari muSADC vakabatana zvikuru. South Africa, Namibia, vese kusvika vaAngola, DRC tiri chinhu chimwe chete, tinofamba tese. Naizvozvo tichacelebrate kwatinocelebrata tese pamwe chete. Naizvozvo zvakakosha zvikuru kuti tirambe tichivaka ukama hwedu pakati peZimbabwe nenyika dzakatikomberedza.
Tinoona kuti vamunangagwa vanga vari pazororo, zvichireva kuti vatodimurira zororo ravo panzira. Vanga vakakodzera here kuti vange vachisiya zororo vachienda kumabiko?
Purezidenti Edi Munangagwa tiri kuvaona vachishingaira zvikuru neshungu dzekuda kuona kuti basa reZimbabwe, nyika yeZimbabwe yaenderera pamberi, ukama hwedu nedzimwe nyika hwaenderera pamberi. Ndinogara ndakataurira varwe ruzhinji kuti mutungamiri weSecond Republic ane shungu zikuru nebasa nekuona kuti Zimbabwe yabudirira. Naizvozvo anogara achingoshanda.
Pane vamwewo honorable Mutangwa vari kuti kuita kwakadai kwekuti mutungamiri wenyika ari pazororo anombodzoka achitora basa ipo paine vachiwenga vakafanobata matomu, zvinoita sekunge vasina chivimbo navachiwenga vakabata matomu. Munoti?
Handizive kuti munozvinzwa kupi izvozvo, nokuti isu tinoziva kuti baba Munangagwa ndiye president nafirst secretary wemusangano uri kutonga weZANUPF. Baba Chiwenga ndiwo vice president nasecond secretary wemusangano unotonga. Baba Muhadi varivo second secretary navice president venyika. Vanhu vanoshanda pamwe chete seteam. Handizive vanotaura vanofunga kuti Zimbabwe ichaita zvavanoda mumusoro mavo kana kufunga kuti leadership haina kubatana, kutsvaga pekupfeketudza napo kuti vafunge kuti pane zvisina kumira zvakanaka pakutongwa kuriitwa neruling party. But ini semunhu wanobvawo kuruling party ndiri kuda kukupai neassurance yekuti president nemavice president avo neparty yese nemaministers yese vanoshanda zvakanaka zvikuru pamwe chete zvekushanda nesimba kuti nyika igadziriki.